Variko mukurara makwedu Vano zvitutuma tatirikuona zvedu Vanotadzera kurira kwengoma inoti pangu pangu Kana vunoku wasikidinga inorira pangu pangu Kutonotswa kwachauruka Vaivedenga vachaburuka Kutonotswa kwachauruka Vaivembera vachasuduruka Pachaira mpururu mpururu Pachaira mpururu mpururu Pasi pano hapa nzwaro pakaturunura mikono Kudzikama kune mubairo saka famba uine muono Vamwe vachitendeso vachanjeri vakabva kumapazuva Muchatsikirwa nevanyengeri muchatadza kupapfuura Saka dzikama wamai dzikama 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 wamai dzikama 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 Kutonotswa kwachauruka vaivedenga vachaburuka Kutonotswa kwachauruka vaivembera vachasuduruka Pachaira mpururu mpururu Pachaira mpururu mpururu Remekedza vanodzika gomo paunori kwidza iwe Nekuti paunenge wakudzika vanogona vori kwidza iwe Munhu wese wenyama anodarika saka imbomira kundidadira Chete iwewe audzike Chete iwewe audziurike Chiwe iwe Chinobururuka chinomhara sabonyonyo chikudza kuvarombo Chikanda matombo Hatiskurwa, hatiskurwa kungotsiurana Ukange wavhurwa, wavhurwa kutonotswa kwachauruka Vanozvikudza vachaninikwa Kutonotswa kwachauruka Vanorema vachatoreruka Pachaira mpururu mpururu Nemuridzo mpururu oh, oh, oh. Manyemwe nemunyama zvinewo chiko chezvinofambidzana Vemanyemwa vatore nguva kupukuta misodzi pamatama Achadzikamisa hana achafarara mangwana Tsura naipa ukama pakudona mokamana Haiwa dzikama wamai dzikama 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 wamai dzikama dzikama dzikama